vabereki vazhinji zvikuru vashandi vehurumende vanoti vari kutadza kutora mari mumabhanga kunyange havo vamwe vavo vakatambiriswa svondo rapera nenyaya yekushomeka kwemari vanhu vanonzi vari kupiwa zana remadhora chete pazuva amai tudha gono vanoti mwana wavo akundikana kuti aende kuchikoro nhasi svezvo vasati vapedza kutora mari kuti vamubhadharire
ini nchirunyanyondorwadza ndechekuti mari yakanonoka kuuya kubva kuhurumende saka everyday inende chitoenda kubank ma100dollars 100dollars inende chipiwa apa school fees inodiwa i500 sandiri kushushikana chaizvo nekuti mwana wangu achatorasikirwa nezvakawanda nekuti vamwe akanonga kutotanga kutodzidza wangu asati achiri kumba nekuti emahedmas anenge aramba kutambira mwana
vabereki vari kuchemawo kuti zvaitika panguva yakaipa sezvo vana vanenge vatarisirwa kunyora mazamanishoni avo ekupedzisira eo level nea level vatedius mukodza vekwachii vanoti varara mudhorobha remasvingo kubva chishanu kuti vaunganidze mari yechikoro yemwana wavo
zvinonyanya kutibatabata ndezvekuti unoona izvezvi wangu umwe wacho uri form 4 vose vari vaviri vanonyora gore rino saka dambudziko ratiri kusangana nderekuti mari kubhenga hakuna saka izvozvi kana tikati tashayiwa mari tikanotora 100 dollars iyo tonobhadhara uko tikada kuti tiite transfer dzimwe nguvazve kuchikoro kwacho vanoti mwana hapindi kana isati yareflekta mubhank mavo nokuti unoziva zimbabwe yacho yazara matsotsi zvongotiwo kuhurumende zvoti mabhanga macho unogona kutindikwa nemaiyo isina kuchinjikwa kuti inde kwainofanira kuinda saka isu tei tichivimba kuti tiite zvinofanira plus mari iyi patinoitora tichiitira kuti titengerewo vana chikafu nezvimwe zvakasiyana siyana saka ivo vanenge vachingoti indai munoswipa asi hazvisi zvose zvatinogona kuswipa zvimwe zvacho tinozviwana kumamisha kwatinogara ikoko saka haisu toona sototi vana vedu vanogona kufoera nekuda kwekushayiwa mari
vabereki vanoti kushayikwa kwemari kana kwava kukanganisa dzidzo dzevana vavo zvinovashungurudza zvikuru vana vanodzidza kumisha nevemudhorobha vanotiwo vari kunetsekana nekuunganidza mari inodiwa kuzvikoro vaitai mutamba vanoti ivo nyaya yekushaya kwemari iyi iri kuvaodza mwoyo
ini chinondishungurudza zvikuru inyaya yekuti ndakava nenguva yakakura ndichienda kubhengi ndichisvika kune mitsetse yakakura kwazvo apa zvisingapuwi mari yedu zvokutoti mari dzangu dzemwana wangu dzeschool fees handinangana kudzibhadhara zvokuti tichatomisa vana kutoenda kuzvikoro ende kuti vazobatana nevamwe zvichanetsa saka izvozvo ndo zvinondishungurudza zvisingambobviri
mumwe mubereki aramba kudongwa nezita rake ashoropodza utungamiriri hwehurumende yezanupf achiti hauna hanya neupenyu hwavo nehwevana vavo sezvo ivo vasingabatwi nezvakadai sezvo vanavo vachitsidza kunze kwenyika
hai chiri kundishungurudza ndechekuti tiri kushayiwa mari kumabhengi tatione 2 days tichimukira pano tichingonzi mari hakuna tinokupai limiti but chinondirwadza ndechekuti hurumende yedu haisi kurubatikana nesu hainei nesu vari kungofunga zvavo vega and havanei needucation sector since vanavo vachidzidza kunzvimbo dzakasiyana siyana kunze kwenyika kunana Dubai, Singapore nekunana Europe zvakangoenda zvakadaro saka havatombozviconsider izvozvo and ivo mabhanga avo vanongonotora mari pavanodira vachishandisa mapowers
Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo valazarus dokora kuti tinzwe kuti hurumende inoti chii nenyaya yevana vari kutadza kuenda kuchikoro nenyaya yemari gavhna wereserve bank of zimbabwe dr john mangudya vakavimbisa kuti hurumende ichaisa mishina yekuti vanhu vakwanise kubhadhara mari dzechikoro vachishandisa michina yechizvino zvino kana kuti mapoint of sale machines uye maatm cards asi izvi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida ndakamirira studio 7 kumasvingo ndini gamuti maramba